What's good, Zimbabwe muhle lingali tshona njani mthwakazo muhle Zimbabwe muhle kwazi why Muriye Zimbabwe, if you tuned in right now, you tuned in to Live Talk Muriye Zimbabwe, coming to you live from Studio 7, a Voice of America in Washington, D.C. on Thursday, the 29th of April, 2021. Muriye Zimbabwe, mthwakazo muhle, I'm your host, Mike Obe.
And I'm Marvelous Mhlanganya Huye.
Once again... Once again, Muriye Zimbabwe, lingali tshona njani mthwakazo muhle, if you tuned in right now, welcome to Live Talk. Tonight on Live Talk, we're going to be touching on several different things, amongst them being the COVID-19 pandemic in Zimbabwe. We're also going to be looking at the high increase in the usage of illicit drugs amongst the nascent youth, which has led to several families being torn apart. And lastly, we're going to be touching on the address by President Joe Biden last night, following his completion of 100 days in office.
Yes, Mike, and going back to COVID-19 and the pandemic, which is currently ravaging the whole world, including Zimbabwe, where the Minister of Health says as of yesterday, April the 28th, 2021, Zimbabwe had 38,191 confirmed cases of COVID-19, including 35,517 recoveries, and unfortunately, some sad news, 1,565 deaths since the pandemic started in March last year. And to date, looking at the COVID-19 vaccination program, which is now in phase two, there are to date 388,021 people who have been vaccinated against COVID-19.
Well, that's correct, Muriye Zimbabwe, as you can hear there. Now, according to government, Zimbabwe aims to ensure that at least 60% of the population has received the COVID-19 vaccine, reaching what they call herd immunity. That means over 10 million people. The target is to reach over 10 million people receiving the COVID-19 vaccine, the idea being to curb the spread of COVID-19 in Zimbabwe.
Yes, and coming back here to the United States, we saw last night the United States President Joe Biden addressing Congress last night, highlighting some of the successes he has accomplished in his first 100 days in office, especially his gains against COVID-19 and the COVID-19 vaccination program. At the beginning of his speech, he said history was being made as he is the first American president to introduce a female vice president in Congress. He went on to task Vice President Kamala Harris to lead some of the initiatives he hopes to implement as president.
Well, Muriye Zimbabwe, as you're hearing there, without wasting time, let us head over to a video that we have, courtesy of our Voice of America, of what happened yesterday as President Joe Biden addressed the nation.
Madam Speaker, the President of the United States.
It still has pageantry, but due to the pandemic, President Joe Biden's address to the joint session of Congress was attended by only 200 people instead of the usual 1,600. His main message to the American people, that democracy and government can still deliver.
Thank you. We're vaccinating the nation. We're creating hundreds of thousands of new jobs. We're delivering real results to people. They can see it, feel it in their own lives. Opening doors of opportunity, guaranteeing some more fairness and justice.
Biden pitched his $1.8 trillion American Families Plan to expand education and child care, financed partly through taxing wealthy Americans. That's on top of the $2.3 trillion infrastructure package he announced in March.
The American Jobs Plan is a blue-collar blueprint to build America.
Biden delivered his speech later than most presidents, not only because he wanted to prioritize the country's massive vaccination campaign, but also due to security concerns. Just 4 months ago, supporters of then-President Donald Trump stormed Congress to try to overturn Biden's victory.
The worst attack on our democracy since the Civil War.
Now Biden is pitching his agenda to all Americans, including Trump supporters.
He was packaging his policies as patriotic competitiveness. Who could be against that? Packaging his infrastructure bill as the American Jobs Plan and talking repeatedly about jobs. Again, Who could be against those types of things?
Biden renewed his call for gun legislation and, amid a surge of migrants at the border, urged Congress to pass his immigration bill. On foreign policy, Biden highlighted troop withdrawal from Afghanistan, the nuclear threat from North Korea and Iran, and pushing back against Russian aggression. He warned that Chinese President Xi Jinping is deadly earnest about turning China into the most consequential nation in the world, and that adversaries are betting on the polarization in American society.
They look at the images of the mob that assaulted the Capitol as proof that the sun is setting on American democracy.
First Lady Jill Biden did not bring guests to highlight the president's agenda, as is the norm. Instead, she hosted them virtually, including an immigrant nurse, a gun control advocate, and a transgender teen. Tim Scott, the only black Republican senator, delivered his party's rebuttal, playing down Biden's pandemic efforts.
Thanks to Operation Warp Speed and the Trump administration, our country is flooded with safe and effective vaccines.
For the first time, two women flanked an American president during his address to Congress, Vice President Kamala Harris and House Speaker Nancy Pelosi, second and third in line of succession, respectively, marking a historical milestone in U.S. politics. Patsy Widakuswara, VOA News.
Well, Mudiya Zimbabwe, that was a package there, basically explaining what happened yesterday, whereby President Joe Biden was addressing Congress, was addressing Americans, as he updated on what he's been able to accomplish in his first 100 days in office.
Yes, and Mike, going back to Zimbabwe, as the COVID-19 pandemic continues globally, there are reports of a high increase in the number of youths taking illicit drugs in Zimbabwe. Some of the drugs of choice, to name a few, are Mutoriro, Dombo, Guka, cough medications, Bronco, and Musombodia, a toxic drink that is sold very cheaply in Zimbabwe. The issue of drug abuse is mainly in the urban areas, with a few reports coming in from the rural areas.
That's right, Mudiya Zimbabwe. And of course, the director of the Zimbabwe Civil Liberties and Drug Network, Wilson Box, is going to be joining us soon. Told Studio 7 that the biggest issue concerning the drug abuse increase in amongst the youth in Zimbabwe has increased significantly. In actual fact, Studio 7 spoke to some of these youths, and they've accredited this to several different things, amongst them being the increase in unemployment in the country, and of course, poverty, which has led to several of them figuring out, you know what, it might be better for them to take drugs.
And according to the Herald newspaper, they reported that last week the Assistant Commissioner Paul Nyati said police were aware of the drug problem in the country and raided some drug dealers in Chitungwiza, Mavuku, Epworth, Ziwara Sekwa, Glenora, Mufakose, Southview and Highfields and arrested some of the dealers.
Well, Mudiya Zimbabwe, those are the discussions that we're going to be having Nasim Chirongwa tonight on our program. What are your views on the issues? If you're looking to join us, don't forget you can text your number. You can write your number on our three Facebook pages on VOA Ndebele, VOA Shona, and VOA Studio 7. Ilolu tabesilalo namhlanje kuhlelo lwethu lwabesifazana kuhlelo lwe Live Talk. Mthokazo muhle Zimbabwe muhle. Namhlanje kuhlelo siqhubekela phambili sikhangela phela okwenzakalayo elizweni okumayelana ngokumemetheka kwegcikwane le COVID-19. Sikhangela njalo okwenzakalayo elizweni siyabona ukuthi inani labantu abasakhulayo abakhanya ngani sebethatha izidakamizwa lilokhe liqhubekela phambili likhuphuka elizweni. Sizaxoxa lengcwethi ezitshiyeneyo abakumsebenzi etshiyeneyo sihlolisise lolu daba so that we properly understand ukuthi kahle kahle kuyini okwenzakalayo elizweni, kungani abantu abasakhulayo sebebona ngani kulula ukuthi kungcono rather ukuthi bathathe izidakamizwa, kuyini udaba lolu lokuthi akusela misebenzi, udaba lolu lokuthi isimo somnotho silokhe siqhubekela phambili sigugudeka, asazi ingcwethi zizangena kuhlelo bazasichasisela ukuthi kahle kahle kuyini okwenzakalayo elizweni. Kodwa sike saxoxa lomunye ozangena njalo namhlanje kuhlelo, umnumzana Wilson Box, ochasise ukuthi hayi, ngombono wakhe njengengcwethi ubona ngani udubo lolu lokuselakala kwemisebenzi elizweni lwenza ukuthi hayi, inani labantu abasakhulayo they get bored, ababona ngani ngungcono bathathe idakamizwa bakhona njalo abanye abazama ukuexperimenta bexoxa labangani babo abangani bebakhuthaza ukuthi bathathe idakamizwa okuthiwa ngesiNgisi i-peer pressure so bazangena kuhlelo bazasichasisela okuningi mava
aiwa kune vachangobva kupinda muchirongwa pano nemuswe china pachirongwa chemadzimai tinokuchingamidza ine mufaro nhasi tine gango tichange tiri kutarisa isu nyaya yedenda rechirwere checovid-19 iro riri kushupa pasi rose tichitarisa kuti munyika pari zvino bazi rezveutano rakazivisa iro kuti nezuro parakaverenga kuti vanhu vakabatwa nechirwere ichi checovid-19 kubvira gore rapfuura vamira sei vawanda sei pari zvino vari kuti ivo pari zvino pane vanhu vanosvika ivo 38,191 vakabatwa nedenda iri recovid-19 uyezve pane avo vakabatwa nedenda iri pane vanhu vakakunda denda iri vanosvika ivo 35,517 asi kwozouyawo zvakare vamwe vakabatwa nedenda iri vakatadza kurikunda vari panhamba inoti iyo 1,565 tozotarisa kuti munyika pari zvino neimo muno muamerica pane chirongwa chekubaya nhomba dzecovid-19 saka muzimbabwe pari zvino mune vanhu 388,021 vakabayiwa nhomba idzi dzecovid-19 pasi pechirongwa chephase 2 saka tichange tiri kukurukura zvakare tichitarisa isu zvakaitika imo muno muamerica nezuro apo mutungamiri wenyika yeamerica vajoe biden vakawanikwa ivo vachitaura waro hwavakaita mumazuva zana kana kuti 100 apfuura vachitaura ivo kuti vakange vari kufadzwa nemabatiro avakaita denda rechirwere checovid-19 uyezve nekubayisa vanhu nhomba vari kutaura kuti vakakwanisa kuti pave nevanhu 200 million imo muno muamerica vakabayiwa nhomba iyoyi yecovid-19 vakataura zvakare kuti vanga vari kufara kuti ivo ndivo vanova watingati mutungamiri wekutanga kuti akwanise kunge achiwana iye achiteedzerwa nemudzimai vice president Kamala Harris zvekuti pavakatanga kunge vachitaura chirongwa chavo vakabva vataura ivo kuti hapana mumwe mutungamiri akambopinda imomo mucongress akakwanisa kuti awanikwe iye achiti ari kuwanikwa achiintroducer mudzimai savice president tichitarisa zvakare kuti speaker vehouse of assembly kana kuti iyoyo congress pari zvino mudzimai zvakare amai Nancy Pelosi saka vakati izvi zviri kuvafadza uyezve vakati amai Kamala Harris vachange vaine zvimwe zvirongwa zvavachange vachitungamira munguva inotevera takaona zvakare vachitaura zvizhinji zvavanga vari kutaura iyo kudyidzana kwavari kuda kuita nedzimwe nyika vakataura ivo pamusoro pechina nerussia neukama hwavo uyezve vakataura zvakare kuti vachadzokera kuzvibvumirano zveclimate change vakataura pamusoro peimmigration vakataura ivo zvakawanda vachitaura kuti hwaro hwavo ndevekuti imo muno muamerica munhu wese awanikwe iye kana achishanda achipiwawo mari inoenderana nemararamiro ake saka ndo zvimwe zvavakataura asi nyaya huru iri pano nyaya yanetsa pari zvino apo nyika iri kurwisa denda irori recovid-19 munyika yezimbabwe inyaya yevana vechidiki vari kutora zvinodhaka vana ava vari kunzi ivo vari kutora zvinhu zvakadai sebronco musombodhiya goka nezvimwe zvakawanda wanda tichange tiine nyanzvi ipo pano hadzichange dziri kukurukura nesu tichinzwa kuti zviri kumbofamba sei ndiri kutonzwa kuti nyanzvi yedu yekutanga mukoma Wilson Box varipo ipo pano saka regai tivachingamidze vanyatsoti waniko tichizeya navo kuti chii chiri kuitika panyaya yedambudziko rasangana nenyika dambudziko rekuti vana vari kutora zvinodhaka tinokuchingamidzai muchirongwa mukoma Wilson Box
aita basa sista mavena simaswera sei
aiwa taswera mungatitsananguroo sareorganization yenyu uyezve kuti zvii zvamuri kuona panyaya yekutorwa kwezvinodhaka nevechidiki munyika
ichokwadi vakawanda vana vadiki vedu vari kutora zvinodhaka kunyanyanya drug rinonzi iro crystal meth rinozivikanwa nemadunhuwa kuti izoguka makafela kana kuti mutoriro drug iri ranetsa muzimbabwe especially kune vapfana vedu vechidiki and besides iro drug iri kune mamwewo madrugs ari kutorwa nevana asingati izvo ivo kune bronchial which is mushonga wechikosoro asi kune codeine inodhaka toitawo mama drugs dzakaita sana diazepam kuita mangemba mamapirisa arangaitorwa nevana vechidiki muzimbabwe tiri kutotya kuti possibly we are losing the generation
mukati chii chiri kuita kuti vana vawanikwe vachitora zvinodhaka izvi uyezve vari kuzviwana kupi
vatana vazhinji muchakuzvikudzo yatakaita especially tichitaura nemasupport groups edu because zimbabwe civil liberties and drug network tine masupport groups edu muzimbabwe chekutanga vanotizvo ishu yeidleness kushaya zvekutoita zvachose zviri kuita kuti vafana vange vachipedzisira vangotorawo zvinodhaka izvozvi and kuitawo maissues inyaya dzekuti dzimba dzavari kubva vamwe vacho idzimba dzatingati pachirungu broken homes or broken families zviri kuita kuti vafana vange vachitora kuti zvinodhaka and madrugs edu aya munongozivawo maborders edu ezimbabwe they are porous maborders asina kunyatsochengeteka zvakanaka saka tiri kuwana mamwe madrug achibva iwo zvakaita senyika dzakaita sana mozambique uye zvesouth africa kunyanyanya mutoriro watinotiwo crystal meth kana kuti guka makafela saka vafana vedu vakuwara vaparara
tombotarisa kuti tanzwa inspector ponyati vachitaura ivo nebepanhau reherald vachiti vakakwanisa kuenda kune dzimwe nzvimbo vachienda kunowanikwa ivo vachisunga vamwe vanhu vari kusupplya kana kuti vari kuunza zvinodhaka izvi pane zvamungazive here pamusoro penyaya iyo
ya ichokwadi kuti vari kusupplya ichokwadi kuti vari kusungwa asi isiso zimbabwe civil liberties and drug network tinenge tichiti izvo dai vanga vanyatsobatsira vari kuashanisa madrugs acho because tingatizvo pachirungu mavictims evanhu vari kusupply iwayo asi ichokwadi kuti izvo mapurisa edu ezimbabwe republic police vari kusunga ivo vakomana nevasikana vari kusupplya madrugs iwayo aiwa vari kuchema mapurisa ari kuita havo basa ravo
Mike
Minister Box, how are you doing?
I'm good.
Thank you so much for taking time out to join us. Fortunately for us, this program is trilingual, so I'm going to need you to slightly touch on that in English so that everybody else understands here. There seems to be this whole discussion, an increase in the amount of young people that are taking these illicit drugs in the country. My first question that I'd like to understand is there a relationship between the COVID-19 pandemic and the increase in the amount of young people that have taken drugs over the past year or so?
Yeah, it is very true. There is actually a relationship between the COVID-19 lockdown and also a sudden increase in the use of illicit drugs. We have seen crystal meth, guka makafela, or mtoriro in the local language, increasing. That is the usage. So you find out that during that time when, you know, people were actually in their homes, there was a lockdown, yes, it appeared that there was actually an underground network, which now started supplying, you know, this illicit drug to most of our youth in Zimbabwe. To the extent that, you know, the effects has been so much very detrimental. We've seen young people, you know, dying, you know, out of this drug, and some of them actually having mental health challenges. So it's actually a challenge.
All right, let me hold you there for 1 second. I hear we have our second guest, Mavelasa. So let's head over to him, Mr. Mthandazo Ndlovu, who's joining us. He is the founder of ReachAbytes Trust, another one. He seems very knowledgeable on these discussions here. Mr. Ndlovu, welcome to the program. How are you doing?
I'm good. How are you keeping?
I'm great. Nantu tabaluko ne kutwini. I would like you to explain ngolumi luka mama lapha okwenzakalayo elizweni. Siyezwa ngempela ukuthi abantu abasakhulayo bakhanya ngani inani labantu abasakhulayo likhanya ngani selikhuphuka in terms of abantu abathatha idakamizo elizweni. Kahle kahle bengicela ukuchazisela abalaleli ukuthi what exactly is going on elizweni? Kungani abantu abasakhulayo baqhubekela phambili bethatha idakamizo?
Ya kuyinto enkulu sengize esiyethusa labasishiyayo le sizuluka indaba yangikhona ikhatha kakhulu into ama-tax okwizinto zabo sibili nansebeziwa ngawo ethone ngawo indaba ekhona yenaleyo ngiyathola ukuthi ukuthatha kwezinto zangikhona ngiyathola ukuthi kule-lot of ignorance ekuthatheni izinto zinalezo ngoba nanzekela ukuthi ama effects ababoni ukuthi into lezi zigcina zenza umuntu wabantu.
So, okay. Engifisa ukuzwisisa mnumzana siyezo abantu bekhala besithi elizweni akulamali. Abantu bayakhala besithi elizweni akulamsebenzi. Kodwa inani labathatha idakamizwa sikhangela idakamizwa zangkhona abo cocaine, i-cocaine ibiza imali eningi. Imali yokuthanda yokuthenga zonke lezi zinto bayithathaphi?
Uzothola ukuthi abantu kuthatha imali balazo kuleli lizwe leli ngendlela abathatha ngayo idakamizwa, because all these drugs are expensive civilly, but uyathola futhi sezithaya izinto zonalezo. Then you ask yourself ukuthi where are they getting the money? But uzothola ukuthi abantwana laba into eziningi bayatshontsha izinto endlini, beyithengisa izinto ezisendlini. So uyathola into ingathela lutho kodwa ungakwazi ukuthi into zakho nezihambisana zozaphala kumele kuzezi so singasothi bayatshontsha ezindlini beyithengisa so that they buy their own drugs.
Wothi ngikubamba umlomo sizwe ukuthi uMr. Box yena what does he have to say. Mr. Box, one question that I'd like to pose to you and then we'll go to Marvelous that I just asked Mr. Mthandazo Ndlovu here is, when we're looking at the drugs that these young people are consuming, some of these drugs are very, very expensive on the market. When we talk about something like cocaine, that's not something very cheap to access. So considering the fact that a lot of young people are saying they don't have jobs, a lot of young people are saying the state of the economy is going down, and that's one of the reasons that's leading to them taking these drugs, where are they finding the money to buy these drugs?
So thank you so much for such a question. The issue of cocaine is not just found anyway, anyhow. In Zimbabwe, what you've got to understand is that cocaine is normally found in the low affluent suburbs, whereby we've got the youth, you know, we've got parents with the money, so they can afford that. And then in the lower rung of the society, that is where we stay in the ghettos, there is a cocktail of new psychoactive substances. That is where you find drugs like crystal meth coming into play. So cocaine, you actually find it in the lower rung of the suburbs. And then crystal meth, mtoriro, guka, makafela, you actually find it in areas like Mbare, Highfield, Mpakos, and Zivaraspekwa, where it's actually sold cheaply. So now when you actually try to find out where these young people getting the money to get cocaine, just bear in mind that cocaine, you actually find it in the northern suburbs, and also where the parents are affluent. And then in the lower ranks of our society, that's where you find things like crystal meth. You also find things like marijuana. You find things like diazepam, you know. That's how the situation is according to our studies and also according to the experiences in our support groups.
Marvelous.
And to talk to you, Papo, kuti kova na ava marii, wala kui wana kupie kutenga jino jino dura. Na kuti chino wana kuti dambu tikuira, risiko wani kwa kwa tinga ati kuma low density chete, kana kuma high density chete, asi kune abo vanowana, watinga ati vaive very affluent. Juru kumbonya sofamba sei, pane kuti avano tenga iji, rekana kushune sofamba sei pa.
Naida baza zizima zelaus. Ku Zimbabwe kuna utinewa ni wane mari, ikoko unwa na cocaine zishua. Ende vana veko vane kuanza kutoitenga nekubhuza vana vari kubhura mari nemaparents avo. Kozoita kuno kumbare haisiri dzimutsako dzinodzivarasireka kwatinogara ndokunoonekwa atinotiwo maadulterated drugs pachirungu, adulterated drugs pachirungu, whereby mutoriro vakomana vanogona kuita kana mudemi votenga vachiita se vachisvuta. And then you can go to more drugs that make that you new type of active substances. But when you don't go to a couple of mixed communities, I wonder what that means. That's really sick. As it doesn't, it's darker. Like, for example, I think my hands when I had the duty, a varvutora jelly in my diapers. We just say, a boiler, and then they drink whatever the liquid that comes out of it. Sakando is rich kakuno. Waka one never hide in the suburb, but she rova at which you cocaine is. It's either a P, whenever I'm having a Baguma load in the suburb, Bondo and Quanta with a city afford. Kuno Kuma look hide in the Durans Raiti.
Ndino shuwira kuti takamirira amai Holland Timbo's voice kune madzimai kuti muri kuona zviri kuitika izvi zviri kufamba sei zviri kuwanikwa here zvichipunza dzimba kana kuti zvakamira sei ndikuona mai sekai Holland vari kuti vakamirira kuti vafonerwe vari kuda kupindawo pachirongwa saka producer kana manzwa tifonerewa mai Holland titaure navo timbonzwa izwi remadzimai asi toenda kwamuri vabox kuti zviri kuwanikwa zvichimira sei zvinopa ukama hwevana navana mai vavo navana baba vavo nokuti takamboverenga imwe nyaya yakaitika kuborode uko kwemukomana akawanikwa iye achibatana namai vake vakauraya mumwe mwana wepamba ipapo akange ari kushungurudza mai ava achida mari yekutenga madrugs iwaya zvakamira sei
iyaya inosungurisa sisima venus nekuti isusu kuzimbabwe civil liberties and drug network tiri kurisivha aminimum of 15 calls a day dziri kubva kumaparents ari kuchema nevana vari kushandisa ivo watinoti pachirungu vailicit drugs saka situation haina kumira zvakanaka isusu zimbabwe civil liberties and drug network tiri kukurudzira kuti dai nyika yedu zvichisanganisira hurumende yedu vagari vemuzimbabwe nevamwewo mainterested stakeholders dai taisa musoro wedu pamwe chete tatarisa kuti iwo malaws ari kutarisa nyaya dzemadrugs achiri kusevha here pepozi yavo kana kuti there is need to reform the drug laws so that they actually serve the purpose especially in this 21st century nekuti find out kuti izvo vapfana vari kushandisa madrugs ya victims asi vari kuasupplya right the big fish vari kuswera vachifamba nemamota akanaka mabenzi machii vana vedu vekugeto vachitambura naivo madrugs saka zimbabwe ngatibatanei panyaya yemadrugs iyi tione kuti taita here mapublic rehabilitation centers anosapotwa kuone government akachipa kuitira kuti vana vedu vange vachinorapwa vachitariswawo ndo maonero andinozviita hangu isima velas
Mr. Box, let me hold you for 1 second and take Umthandazo, and then we're going to have our other guest joining us, Mrs. Holland. But first, I'd like to hear something from Umthandazo. Umthandazo, aungene kuhlelo okwamafutshane. There's uke waxoxa with one of our stringer reporters, and you were talking about the whole discussion behind rehabilitation in Zimbabwe. Walk us through that whole procedure. Do you think that the whole rehabilitation process in Zimbabwe is effective right now?
Currently, with the rehabilitation facility, what is there? You know, they're using the Mental Health Act. Mm-hmm. And so that becomes a danger to any person who's going through that process. Because the issue of rehabilitation is remove the stuff that the person has in the body. Do not put any other substance on the body. Mm-hmm. Yeah. And so for you to do that, you actually need what we call the drug bomb supplement. Uh-huh. Then you also need to put the person through a sauna, whereby the person is then heated and the stuff comes out of the person. Uh-huh. So you do not just give any drug to a drug addict. No, you can't. Uh-huh. The person then has to see a rehab specialist. And unfortunately, I'm the only rehab specialist that is there currently. Uh-huh. And my call is let us send more people so that we do the right thing. Because what's happening is people are then sent on the other side because a person wants to have a mental problem, but he has got drug psychosis, you see. And then you take that on and say, it's now a mental patient. Then I won't buy any, then something creeps with it. I'm not going to say, such a mental patient all along the way. Whereas if it was somebody, this is a drug. Mm-hmm. Because we've got persons that are even taking in Torino. People are saying Torino cannot be taken at us. I've heard about 10 cases, which I have dealt with, and the people are coming out safe. The issue of not sleeping and what is actually tied up would give the person a drug bomb and then put them through a sauna. Mm-hmm. And currently, it's even cheaper because we are just getting the supplements at that much and trying to give the people at a low price so that they actually do the serve the person process. Because they're crying out to the government that the government has to put AMA rehab centers in every area of Zimbabwe so that something can be done on these kids that have got drug issues. And in 2019, I highlighted to you that let us turn some of these girls that are not being used into rehab centers. Mm-hmm. We do AMA day calls. With people call there. And then there's a rehab specialist that speaks to them and helps them come off the drugs. Mm-hmm. Because the issue is those things have to come out of the person.
All right, let me hold you, and then we're going to come back to you shortly. Marvelous, I hear we have Mrs. Holland joining us on the line. Go ahead.
Mrs. Holland, if you can just tell us, I understand you said that your organization has partnered with the Acadia community in the fight against drug abuse. Please tell us a little bit more about what you're doing.
Well, it's a new partnership. Inside the Zimbabwe Women in Politics and Peace Building, we have got to partner Parents Against Drug Abuse, which was founded by a war veteran who's a nurse called Tandiwe Gulube, who lost her son to drug abuse herself. Basically, what we are now doing with Acadia is to get our strong point on both sides between their situation in Acadia, which is an inner city suburb, where they want to call themselves colored. And we work in high density areas. Basically, it's a new program which hangs around the Boy Child Project and the Girl Child Project, where we have got a four-part educational program in peace building. And we start with getting the people who are drug dependent moving forward together with peace, for peace with justice in our program. So basically, the health and the mental health wellness are connected with skill training, so that when you say to people, don't do one thing, you should really make them understand there is something they have to do. And we bring in Ubuntu values that whoever eats must produce, and whoever produces must learn a skill. So we just get boys and girls learning income-generating skills like we did in the old women's club. What's interesting is that we are now doing sustainable entrepreneurship, green entrepreneurship, which gets children understanding about climate change and that their business is home-based because of COVID-19. Have to be actually for making money to buy food, to buy the necessities that keep your body healthy. The focus is on health. We also have a third part with Acadia, where they have their own international partners and we have ours. And we are combining those to focus on that the problems in Zimbabwe are not peculiar to Zimbabwe. They are global. And once children understand that, they really do change. Our group has just sent two of our university students to AU Youth Leadership Program in Victoria Falls last week. And the Boy Child Project from our organization won the Best Delegate Award. It voted in by all the 50 delegates, the observers, the ones who are actually the organizers. And they put up such a powerful case on what we are doing. Our Boy Child Project won the award for 2021. So we want to get people out of feeling isolated in the pockets of poverty and to bring them out into the wider society, into the wider community of the world, so that they understand that they are part of their own society, their own family, their own world.
Thank you so much, Mrs. Holland there. Mike, I'll toss it over to you so we can go back to our other two gentlemen, unless if you've got a question for my
Holland. I do have a question for her. Mrs. Holland, when you sitting there, sikhangela uhlelo lolwephada, could you explain to abalaleli bethu ukuthi kahle kahle luthuthukisa njani impilo zabantu abasakhulayo, ikakhulukazi in the areas that you're working?
Okay. Sidanga kukhangela abontanga. Ibona ngathi bayekelele kakhulu lapha eZimbabwe ngoba ubunzima obunapha ngokomuntu wonke. Kodwa ngombono wethu thina Zimbabwe Women in Politics and Peace Building, which is a part of the Zimbabwe Peace Building Initiative Network Team. Sibona ngani kakwenzakalanga okwenza esintwini ukuthi umntwana nxa ebelethwa ubelethelwa ukuba ngumuntu wabantu ofunda ukuthi yena ulokwenza ngokuhamba kuhle kwemuli ngoba imuli yiyo indawo lapho azakhulela khona, azafunda khona, azaba ngumuntu ozasuka khonapho la esiyakwenza umuntu wakhe. Thina senza ukuthi abantwana babe nomoya wokuzwisisa khonokho ngoba hayi into zinzima lapho. So into esiyenza kakhulu yikuthi sibonisane ukuthi okwezandla kasi sasifithi ngokwabomama kuphela. Senza ama-clubs awabomama athwale ama-clubs abontanga besebenza njengabantwana abafana besebenza njengamankazana ngoba internationally kule Girl Child Project ebe very successful iyenza sibili ukuthi abantu bayenze. So thina sesiqale yokuthiwa yi-Boy Child Project iseyunivesithi yeZimbabwe. Sizayikhulisa isiya kumayunivesithi wonke ngoba besizama ukuthi sibone ukuthi ingasebenza na. Ababili uThamuka Hobe lo Daniel Zinyama bahambe eVictoria Falls lapho kade kule umhlangano wabontanga ukuthi bafundiswe ukuba zinkokheli. Simangele sebebuya bethwele iprize yakhona iaward ka-2021. Bafike khonale bafa lobunzima ekukhulumeni bazwisane ukuthi kufanele ukuba le-Boy Child Project ehamba idlelana le-Girl Child Project ukuthi sibe labontanga abalobudlelwana abangaphikisana nayo isikhathi sonke ngoba bafanele ukuthi bahlangane benze imuli ezizathatha isizwe lisise phambili.
Hayi, siyakuzwa, ngiyabonga kakhulu. Ngicela ubambe kancane icingweni and then we'll come back to you shortly. Marvelous. I would like to bring in Mr. Box on this one here. Mr. Box, you heard there, we slightly touched on the girl child, and I'm a little curious about that. How prevalent is drug abuse amongst the girl child in Zimbabwe?
So thank you so much, my dear brother. We don't have official statistics or data on how, you know, the issue of drug use is impacted on the girl child or women per se, but the anecdotal evidence on the ground, it points out that a lot of our girl sisters or sisters, they've been affected by illicit drug use in Zimbabwe. So it's also an area of concern and also an area which is subject to official studies. But the anecdotal evidence on the ground, it actually points out that no, illicit drug use is actually being used by the girl child or being used on the girl child, you know, by these other cunning youngsters so that they take advantage of the girl child. It's also a cause for concern.
Marvelous.
Ndombodzoka kwamuri vabox munhu angazive sei kuti mwana tomboti uri amai ungazive sei kuti mwana akutora zvinodhaka izvi uyezve kana vachinge vaziya vanofanira kuita sei vangabatsirike sei.
Chinoita kuti vabereki kazhinji vazive kuti mwana akutora madrugs, chekutanga pane yatinotiyo behavioral change. Kana mwana anga ari kubuda kuti achienda kuchikoro kuyunivhesiti kana kupi akanyatsokama akapfeka zvakanaka naka appearance yake yakanaka, asozongoona mwana akuita atingatiwo malocks kana kuti mwana akangopfeka zvingazvisiti even kana chikafu, kana mwana aidya iye half a plate of sadza wozoona mwana akurova maplates madini matatu esadza.
kana kuti mwana uchitaura naye nyaya yangona mwana uya akotsira is no longer active, is no longer talkative in that house like what he used to do before, it's also an indicator nekuti mwana uyu something is happening to him or to her. Even respect mapindurira munoita mumba kupindurana amai nababa kana kuti baba nemwana kune umwe kupindurwa uyo kunoti uyu mwana uyu something is happening is also an indicator yekuti mwana uyu aringa akutora zvinodhaka. In such a situation tinokurudzira kuti maparents asike professional help from counselors, social workers kuti va explain zviri kuitika kune mwana so that they can also get some interpretations professionally and mwana anogona kubatsirwa zvinhu zvisati zvaenda zvisati zvaenderera mberi. Ndo zvandingadi kusheya nenyika yeZimbabwe.
Kune nzvimbo here dziri kuwanikwa dzichipa rubatsiro kune vana vanenge vakadai? Uyezve pane mumwe mubvunzo wabvunzwa naMike wekuti muri kuona vasikana vachitorawo here zvinodhaka izvi tichienzanisa neuwandu hwevakomana? Nekuti mavhidhiyo yatinowanzoona tinoona vari vakomana nyanya, asi zvii zvamuri kuona mamuri kushanda imomo?
Ndine urombo siti mazana kukuzivisa yekuti Zimbabwe haina mapublic rehabilitation centers anobatsira vanasikana kana vanakomana vanoshandisa zvinodhaka. Zimbabwe ine dzimba dzatingati izvo dzinobatsira vaya vanonzi vane mental health, ndine urombo kushandisa iri shoko rekuti vaya vanonzi mapenzi, right? Ndo zvatinazvo kuZimbabwe. Saka munhu anoshandisa madrugs haasi munhu uya ane mental health, haasi munhu watingati ari kupenga. Munhu akangoitawo seni kana seni sisimavelas, asi munhu ari da kubatsirwa through professional help kuti anyatsotritwa zvakanakanaka so that munhu uya asiyane nenyaya dzemadrugs. Kana vari vana vechidiki vasikana, ichokwadi kuti vasikana vari mune zvemadrugs ende vazhinji vacho nekutaura kwatinoita nevamwe vabereki vanenge vauya kwatiri vanotaura kuti ano mwana wangu ari kutizwa kana pamba pasina munhu ari kugona kutora kana anything onotengesa, ozoona mwana uya odzoka kana time aita sei asanzwisiki kuti chaichitika paari. Eidhe anogona kusvika achivata kana kuti anodzoka oita pamuromo mumba imomo nevamwe vana vanenge varimo. Saka ndo zvimwe zvatakakwanisa kuwana mutsvagurudzo nemaparents anouya kwatiri vachitaura nezvazvo. Saka Zimbabwe inoda iwo atinoti mapublic health institutions for treating people who use drugs. Macurrent institutions ariko mamental health institutions, they are not the rightful place for people who use drugs nekuti anounza yatinotiwa pachirungu stigmatization kana discrimination. Hakuna chiremba anoshandisa madrugs anokora anoda kunzi akaendeswa iye kumba yemapenzi nekuti ainge ashandisa madrugs, asi anoda kuendeswa iye kune ana mazvikokota vanorapa vana vanoshandisa madrugs.
All right, Mr. Boxer, let us hold you there for one second. We hear Uthi Silomlaleli. We have a caller who's joining us. Mav Ndiva Richard Moyo. Saka ndanchi kumbiro kuti muvatore.
Vamoyo makadiko.
Tinotenda makadiko awa ndiraiti zvei chitori tuna amai moyo tiri takachiona zvedu show yenyu ipapapa ema yezvinodhaka.
Tipei mai moyo tikutaura mai moyo.
Okay, varipo vakatirira.
Mai moyo. Kwazi wai makadiko?
Tofara hedu makadiko henyuwo.
Aiwa tiripo, muri kuinzwa iri mugango iyi nyaya yekutora zvinodhaka. Muriona sei zviriko here kwamuri ikoko kuSouth Africa uyezve muri kuona sei zviri kuitika izvi?
Iye zvinorwadza senini ndinotakura nhumbu kuenda kulabor. Chokwadi zvakaoma. Zvakaoma zvisingai zvatinoona muno kuno kwatiri kuPretoria neMafias. Kune inonzi nyaupe, kune inonzi nyaupe. Nyaupe yakashata, ameno vanoti vakainwa, vakadya zvinhu zvacho izvozvo, havadyi chikafu. Vane vakungodya zvinhu zvakaita mazimba nemasuiti chete. Munhu wacho abve apere, anopera zvekuti kana ukamuona so uri mukadzi unobuda misodzi kuti konhai ivo amai vakazvara vachiona zvakadai. Shuwa, ndosaka muchiona vakadzi vazhinji vachibatwa nemaBP vachienda kuzvipatara, mahigh blood akakwira. Inyaya yevana nokuti vakatora zvinodhaka izvi shuwa zvinorwadza. Ukamona unorara akamira so una akatorara akamira kana kuti achifamba.
Saka muri kumboona vamwe zvizvarwa zveZimbabwe here zviri panzvimbo idzodzi dziri kutorwa zvinodhaka izvozvo muSouth Africa?
Zvirimo, zvirimo, tinozviona uko, kune kunonzi N4 kugateway uko. Variko vatojoina asi havana kuwanda sevemunomo. But woto zvibvunza kuti ko uyu munhu kana adaiso achadzoka kumba here uyezve amai vake vabereki vake vanofila sei nokuti mazano kakune mafoni vanotora mafoto kavachisenda kuti mwana wanhindi ari kuita zvakadai uyu ari papapa uone zvaanenge ari tsvina vanozvibaya vanobayana mainjection hanzi mabluetooth vanobaya ropa romumwe anenge adhaka ne drug iroro oisa mune mumwe obaya hanzi bluetooth obaya futi ropa riya ropina muno mune mumwe futi apa zvirwere futi vanobva vatapurana zvirwere zvinotapurana through ropa saka watoona kuti shuwa chokwadi sesu ana amai ini mwe wangu unorwadza kuti chokwadi ndinofara kuti ndava nemwana but mangwana mwana wacho unobva kuisa muchipatara kuzvara une uchizvaraura shuwa kuzvaraura chaiko
Aiwa, tinotenda chaizvo mai moyo mabva manyatsotipa tabva taona zviri kuitika ikoko kuSouth Africa musanete kugara muchitsigira chirongwa
Aiwa, tinotenda chirongwa tinotsigira tachitokutarisa ipapa
Aiwa, tinotenda muve nezuva rakanaka Mike, ndirikuona Linda Masarira ari kunyora apa kuti fonai litaurewo zvandakasangana nazvo saka tusa ngavafone tinzwewo nekuti ivo vane mwanawo akambotarisana nedambudziko irori over to you Mike.
All right, whilst we wait for our producer to call Linda Masarira, I would like to bring Mrs. Holland back onto the program. Mrs. Holland, are you still on the line?
Yes, I am.
Yes, so I'd like to delve into something here. We've talked to different experts here on the reasons as to what's triggering the increase in amongst the young people taking drugs. So I'm a little curious here because one of the biggest things that they've cited is the issue towards unemployment. Now, seeing as though it keeps getting, it's continuing by the day, how do we fix this drug issue amongst the youth?
Okay, I think that in Zimbabwe, we've got an economic challenge which comes to cover the entire society where professionals are on very low pay. There is a collapse of public health institutions because the 19 mutations requirements have pushed people into new areas of poverty and actual strife. So in Zimbabwe, what we are hearing is that the people peddling drugs are actually totally within the entire society, right up to the actual policymakers themselves. And so when a problem has become like that, I don't think we should despair. We are taking a look at history, what happened in Western countries, when they face the similar situation like the alcohol in the United States of America and all these different plagues that have blighted society when they were down. And what we are doing is going back into the roots of how you then address the situation without feeling that it cannot be dealt with. Because it's really an all-embroiling situation. The girl child is very much involved, we discovered recently, because they are dependent on sugar daddies, the adults. And then they go to their own cohort for love, and that they are as involved in drugs as the boys, which is a new phenomenon. And that the parents find that the children have places where they go and actually get the different drugs that the others are talking about until they have finished them. But they get money from their parents. So things are stolen in the house. All valuables are stolen by these children to go into those homes where they are like hubs, which
sell the drugs to them. So they take those drugs collectively with stolen money. And the situation is actually very serious. Mm. How we are reacting to that is recognizing that institutional, formal support systems cannot be expected to come from the state alone. We realize that as great-grandparents, which I am, grandparents, parents, we need to stand together street by street, community by community, family by family, and deal with the problem from the grassroots going up, which is why we have set up a formal boy child project to partner the very successful UN-supported worldwide donor-funded girl-child project so that the two learn positive human values. And we are looking at Ubuntu and all the positive values there where people respect themselves, respect one another, respect their family, understand they have to be involved in production, value addition, green entrepreneurship, because COVID-19 demands you actually think more about home-based businesses. We get kids understanding the importance of digitalization, the importance of being Wi-Fi connected, and actually the ones who are doing well have actually been a very big impact influence on the ones that are still hanging in there. And our new connection with the Acadia, the subcommittee in health, is important in that they have a very sophisticated Western grasp of many issues.
Right.
And our link with them, they benefit from what we are doing, we benefit from what they are doing. Because with us, it's family first. Because in Africa, family is the lowest economic unit.
Right.
So we are trying to build that up. Whereas with them, there is a different type of community, which is very Western, but it's very strong community. Based on that, they believe that as colored, they have specific historic identifiable qualities.
So can I just hold you for one second?
From one another.
All right, let me just hold you there for one second. Marvelous, I hear we have Mrs. Masarira on the line. Could you quickly take her, and then we're going to need to wrap up because there's only 8 minutes left.
Makati, Mshare Linda Masarira.
Eko angu makati yuko sisimave.
Ai, watiri wadi, nyaya ilipana pamaizu, watukuta ora nyaya yezu, kutorwa kwe zino daka. Nyanya neve chidiki. Atakawa na emi mchimbota ora onyaya ya kaitika uko wa muri mungara mboti sana ngurauti. Shaka famba sayi uyeje, mwana sayi parishu.
Mwana awe nane ake, asi ndinora mbosa, ngu ndishukurukura neshe na uyenda, andaka sangana naso, muka tunagura rama, ndichedza okupa kurudziro kune mamwe madzimai, nedzimwe nyuri dziri kutarisa nawo, nevana vanenge vari kukanganiswa nedambudziko irore iri, rana mutoriro neizvozvo zvinodzaka zvakasiyana siyana namabhurungu. Asi ndinogara ndichida kudzokera kunhau yekuti, muzvikoro zvatiri kuisa vana vedu izvi, mune zvizhinji zviri kuitika imomo zvatakatozodzidzawo taendesa mwana wangu kurehabilitation center akutotaura kuti isu kuchikoro taitengeserwa nematicha chaiwo izvozvo zvinodhaka saka dambudziko ratikori naro muno munyika rakadzama zvisingabviri zvekuti vanhu vazhinji vari kutora nyaya yedefense value asi the road that we have in the society is very deep saka chakakosha ndechekuti vabereki tigone kuziva kuti vana muzvikoro matsvuku aendesa makamira sei kunyanya muzvikoro zvemabhodhini izvozvo zviri mumaruwa nekuti ndo muri kuitikawo zvakawanda kana izvo zvacho zviri mukati muno memadhorobha dambudziko racho rinonzwisa tsitsi vana vazhinji vari kuita izvozvo zvezvinodhaka vanasikana vari kuzviita ndinovimba vakaona kuti kuri kunzi kune vasikana vanosvika 5,000 vakabata pamuviri dambudziko nechikitasa nyaya yezvinodhaka vanhu vobvo vari kutarisa kudii revanakomana asi nevanasikana vari kuzvita vanasikana vari kumwa bhurongo vanasikana vakutora mutoriro iwayo ndopakusvika pakunongunyikidzirwa nevakomana vavanenge vachimwa nava vachika pakunobata pamuviri saka dambudziko ratina rakatodzama zvikurusa rekuti riri kuda mastakeholders ese kubva kuhurumende kucso vabereki vanhu vari mucommunity kuti gone kunobatsana pakunovaka nekudzidzisa vana vedu kuti izvi zvinhu zvinouraya upenyu kunoona zvakare kuti kwanisikidzwa marehabilitation center anogona kuchivakira vana ava nekuvaita kuti varege izvi zvinodhaka takatarisa muno muzimbabwe pari zvino tine maamex tina mangoma huru kuri kuendeswa vana vanenge vaita dambudziko nezvinodhaka asi these are not professional institutions to deal with drug addiction because maintitutions aya they are meant to deal with mental health issues so we really have a crisis in Zimbabwe which needs urgent attention which needs old hands on the deck it is unfortunate that in Zimbabwe right now one wants to play the blame game kuti makatadza kurera mwana asi pasi vanhu kuvataura kuti mugono wekwere ndeasinai haina nyaya yekuda kunongedzana kana kutarisana kuti mutadza kurera nekuti nyaya yekubuyiwa nekutorwa kwezvinodhaka yapararira nyika yose kana vari kuenda mumabasa chaiwo tisimabvi angava madhokotera manesi maloya vazhinji vari kutambudzwa nekuti vorega sei kutora zvinhu zvinodhaka zvavakatanga vachiri kuchikoro asi zvaakuvatambudza kurega hanikatotaura kayunivhesiti mayunivhesiti wese vatorimo vanotozika vano makoleji vomo vanotengesa madrugs asi chikuru ndechekuti munhu wese ari kuziva pari kutengesa madrugs ngaende kunoripota tichiona kuti mapurisa aya asunga zvakare tichigadzirisawo zvirongwa zvekuti vari kutambudzwa nezvinodhaka izvi vagone kunobatsirwa vachikunda kunobuda mumahabits iwayo
all right mai masarira unfortunately marvelous sorry go ahead
I was just going to say, I just wanted to know that, like, you know, having dealt with the issue, do you think there's a way that, you know, it can be resolved? But just say it in 30 seconds because our time is up.
Right.
The way it can be resolved is we need collective action from all stakeholders involved. We need to rehabilitate those who are affected. And all drug peddlers and drug pushers should be arrested and convicted, not just to be arrested and given bail. Because if you don't give an example or set an example to a few that they will be arrested and take penalties, drug pushers and peddlers will keep on peddling the drugs and affecting our society and future generations to come.
Thank you so much, Mike.
Thank you so much, Mai Masarira. Right, Ntandazo, ngicela lapha, you're going to get the last word. You're the one who deals hands-on with a lot of young people who have taken drugs. Could you please tell people where they can access more information about Reach About Trust? And of course, if not Reach About Trust, where can they go if they're really in need of assistance if they find themselves in this predicament?
Okay. You can call me on 072-399.
Your line is not very clear, Mtandazo.
Let's go to Mr. Box.
All right, Mtandazo, we're going to have to, unfortunately, let's go to Mr. Box. Mr. Box, last words?
Thank you so much. As Zimbabwe Civil Liberties and Drug Network, in partnership with the Ministry of Health, we've actually come up with the Zimbabwe Drug Master Plan. The Master Plan is was launched last year in December. It actually gives strategies and ways on how best people with drugs can be assisted. So as an organization, we do refer all those with problematic drug use challenges to specialists who are in Zimbabwe. They can also get us on our website, which is www.zcldnzim.org.zw, or you can always give them our number so that they can actually get in touch with us, and we can always help all those with drug use challenges. Thank you.
Thank you. Tandazo, let's try you one more time. Your number quickly so that people know how to get you.
0772-699-73.
One more time, because that wasn't very clear.
0772-399-734.
All right. Thank you so much, Mr. Mthandazo Ndlovu, for taking the time out to join us. Amuria, Zimbabwe, unfortunately, chino buruka, chino mara, all fun things sometimes have to come to an end. We have reached the tail end of our show. Namhlanje kuhlelo, 1 minute left. Amuria, Zimbabwe, Nasim Chirongo, we're touching on several different things, amongst them the COVID-19 pandemic in Zimbabwe. We're talking about the drug issue, and we also showed you what's happening here in America during a time whereby our President Joe Biden just finished his first 100 days in office. Muria Zimbabwe, I'm your host, Mike Kove. Marvelous.
I'm Marvelous Mklanganya. We are just to thank our guest, Linda Masarira, Amaisi Kai Poland, Wilson.
Thank you so much for joining us. Let's meet same time, same place next week. Bye-bye.